President Trump vari kunangana uye vanenge vari kutevedza mazwi avo avakapromisa kuruzhinji rweamerica kuti toda kuti tidzorere chitendero muupenyu hwevanhu vemuamerica. Even mazwi aataura munational prayer day today ndeyekuti chitendero chechikristu ndo musimboti weupenyu hweamerica. So arungoita sezvaakataura ndo zvaari kuita.
Munoona zvichizotambirwa sei nevagari vemuamerica umo tinoona kuti mune zvitendero zvakasiyana siyana?
Ndinofunga kuti vazhinji vachazvitambira nokuti sekuziva kwamunoita chitendero chechikristu chinounza rudo, kuyanana nekubatsirana. Zvinoita kuti even vakawanda vasarambe vachiita zvinhu zvouori, zvokuda kuurayana, zvokutukana. So vazhinji even mamoslems vamwe vechitendero vachazvigamuchira, but chero zvisingazoforswe kuti ivo vanofanira kutotendera, vanofanira kuva makristu. I think vazhinji kufunga kwavo vazhinji vachazvigamuchira nokuti vazhinji kuvhotera kwakaita Trump vakanga vakuti nyika yakuenda kumawere, uori hwanyanya, usatanisti hwanyanya muamerica, chikristu chabviswa muzvikoro, mabhaibheri achabvumirwa kuva munzvimbo aimbori kudhara. Saka vakamuvhotera Trump vachifunga pamusoro penyaya iyoyo.
Zvii zvamuri kuita imi sevafundisi munguva ino apo tiri kuona kuti hurumende yavapo muamerica iri kuramba ichikurudzira vanhu kuti vaite zvechitendero?
Tinoramba tichingonamata uye tichikudziridza nokuti isu sevana vamwari tinoziva kuti anenge aiswa pamberi pako semutungamiri wako ndiye mutungamiri wako. Inenge uchiti Mwari ndovazvibvumira kuti zviite izvozvo, ende zvikuru sei kana ari kunyanya kubatsira zvinhu zvechikristu. Isusu tinoda zvinhu zvamwari. Kana achitipa mukana wokuti tiite chitendero chedu, tichibatsira vanhu, tichipadzira vanhu, tichiyamura vanhu, vana vezvikoro vatinoshanda, vanhu vanofara razvo.